Vamwe vataura neStudio 7 mudhorobha reGaborone muBotswana vati kushaikwa kwemari kuri kuita kuti mabhizimisi avo asafambe zvakanaka. Vainosendi Dzumbunu avo vari kuratidzira pamusika wekuratidzira uyu vanoti shungu yavo kuwana wekuita mushandira pamwe naye muBotswana nekuti bhizimisi riri nani munyika iyi. Vaenderera mberi vachiti kutenderera kwemari munyika yeBotswana ndekwemhando yepamusoro-soro zvichienzaniswa nezviri kuitika kuZimbabwe. VaDzumbunu vaudza Studio 7 kuti kuva nebhizimisi muBotswana iyo ine mombe dzinodarika mamiriyoni matatu nekuraudzira kungavabatsira kuderedza mitengo yekugadzira zvinhu sezvo vanenge vowanira matehwe pejo.
Tinonge zviri a bit better because mazari kuZimbabwe the only problem yatinende kuti anenge ari maeco cash tisingabatiri cash yachaya. Saka kuno ku the advantage yekuti unokwanisa kubatiri cash. Ukangwa batiri cash inoita kuti when you want to buy something unokwanisa kungotenga immediately than kuti kana kutenga nemaeco cash ma transfers. It's just more business people. We believe in cash cash kunyanya. Ndo rimwe donzo redu hombe chayo chairo. And even from the government perspective, kuti titokwanisa kuita kana kutokwanisa kuwana mapartnerships nevamwe vama SMEs vari kunoku, tinogona kuita partner navo toita mashops atinenge tichitengesawo zvinhu zvedu pamwe chete naivo, kana kutoita joint venture kuti totogadzira bhutsu dzacho kunoku tiri pamwe chete. As you can see, kuno kuBotswana kune redha yakawanda kudarika kuZimbabwe, mune mombe dzakawanda. Saka maybe if we venture apo tinogona kuita come out with something chiri.
Mumwe ari kuratidzira pamusika uyu ndivatafadzwa Gukwe avo vanogadzira mabhegi, bhutsu nezvikwama nematehwe mombe. VaGukwe avo vari kuratidzira rwechipiri pamusika uyu vanoti vanhukadzi vakawanda vekuBotswana vanofarira kwazvo mabhegi echidzimai anogadzirwa nedehwe.
Ini ndinozitafadzwa Gukwe, ndinoita maleather products, ndauya kuBotswana kuzo exhibita ma products andinawo. Ndinoita ma bags, ma pieces and wallets, belts, shoes, ndinoita zve upholstery futi ndinoita. Asi ndauya kuno kuBotswana kuya kuzo exhibita ndine ma bags, ma pieces. Kuno kuBotswana kwandaya kuzo exhibita vanhu kuBotswana vanofarira ma products e leather. So it's not my first time, it's my second time to come this place. So patakambouya takauyo tisati takunyatsoziva, but this time around tauya takavandudzo zvinhu zvedu. Tine chivimbo chekuti vanhu vekuBotswana vachatenga maproducts edu. Aini ndikawana mukana wekuvhura shopu muBotswana, ndinotoda kuvhura nekuti muBotswana vanoratidza kuti vanoappreciate maproducts edu rather than kuZimbabwe. VekuZimbabwe havachaappreciate like zvavaiita before, but kunoko vachiri kunakidzwa nezvinhu zvedu. Saka inini I would like to open a shop here in Botswana.
Vachitaurawo neStudio 7 amai Gertrude Kachisi avo vanoita zvekusona nekuruka madhoiri vanoti Botswana inyika ichakanakira vana muzvina bhizimisi avo vachiri kukura. Amai Kachisi vanoti basa rinogona kumira nenyaya yekuti vanenge vasina mari mumaoko yekuti vahode zvavanoshandisa mukusona nekuruka madhoiri avo.
Kuma agricultural show tinosenda kunotengeseka futi. Asi kunoku takaona kuti kana tine zvinhu zvekuZimbabwe zvatakatanga kuya nazvo zvavanofarira zvinotengeseka. Ndinoitoshuvira kuti ende akagona kuita curia shop inoya notiva nevamwe vanondichiema uya nemabatik material aya ari mumamitas. Saka ndo zvandinoshuvira kuti ende aona kacuria shop kunoku.
VaGeorge Chuma nyanzvi mune zvekutengesa nekutenga uye vachidzidzisa paGaborone University College of Law vanoti kushayikwa kwemari kungaita ruzhinji rwemabhizimisi madiki vakundikane.
Kuti wasina mari, vanhu kana vasina mari hawana mari dzekuita se dzekubhadhara. Saka zvinoafekta vama small business kuti they are not able to get shi kuwana keshi yekuzotenga nekureplesa mai maraw materials avo kana stock. Situation yacho yakahuma baba because kana pasina mari wanhu hapana chekutoita.
Musika wekutengeserana weBotswana Consumer Fair uyu wave nemakore 13 uchiitwa. Vanhu vanouya pamusika uyu vanombodarika zviuru 60 mukati mevhiki rimwe chete. Musika wekuratidzira uyu vakatanga nemuvhuro uye uchapetwa nemusi waTsvukunyana. Nyika dzakawanda dzinoratidzirawo gore negore. Ndakamirira Studio 7 muno muGaborone muBotswana, ndini Shingirai Madondo.